Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 14 mbudzi 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC tichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Chinhu chiri kuda kunyanyogadziriswa munyika yeZimbabwe, mapolisi edu akanangana nezveupfumi hwenyika, economic policy. Chekutangisisa, zvinodiwa kuti tive necurrency imwe chete inoshandiswa kutenga kana kutengesa zvinhu muZimbabwe.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti Zimbabwe inofanirwa kudzika nekutevedzera mitemo inobata zvekutengwa nekutengeswa kwemari yekunze.
Chekutanga ndinoda kutaura kuti muZimbabwe mune a lot of experts in climate change who can help the government to manage climate change. And nyika yeZimbabwe just has to put people who can manage climate change into their position.
Zimbabwe inonzi ine nyanzvi zhinji zvinogona kuibatsira mukurwisa zvekushanduka kwemamiriro ekunze. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi mune zveupfumi muzvare Chennai Mutambasere vanoti Zimbabwe inofanirwa kudzika nekushandisa mitemo inobata zvekutengwa nekutengeswa kwemari yekunze, kwete kuramba ichishandisa zviripo iko zvino. Izvo vanoti zvinopa vanhu vemabhizimisi vehurumende pachayo mikana yekutenga nekutengesa mari yekunze neuremu hwavanoda. Svondo rapera bazi reReserve Bank of Zimbabwe reFinancial Intelligence Unit rakazivisa nezvemakambani gumi nemapfumbamwe richiti kambani idzi dzinotenga nokutengesa mari yekunze nenzira dzisiri pamutemo. Muzvare Mutambasere vanoti izvi hazvisi kuzopera kusvika hurumende yadzika nokutevedzera mitemo yakasimba kuti izvi zvimiswe, sezvo matengesero nekutengwa kwemari yekunze kuchikonzera kuti uremu hwemari yemunyika neyekunze zvirambe zvichichinja. Izvo vanoti zvinokanganisa vanhu vemabhizimisi.
Chiitiko ichi chinova chinokahlamadza zvikurusa kuti vanhu veFinancial Intelligence Unit vari kuti ivo vanhu vaakusungwa, makambani ari kusungwa paanenge achitsvaka maUS dollar kune yavari kuti illegal market. Asi takanazvo zvicherechedza, tinoona kuti market iyi ndiyo market iri kushandiswa neveruzhinji vanenge vachitsvaka mari yemaUS dollar muZimbabwe. Vanhu havangaregi kutsvaka maUS dollar nekuti ikonomi yemuZimbabwe inoshandisa maUS dollar kunyanya. Kunyanya vemakambani nekuti vanenge vachitenga zvinhu zvinogadzirisa maraw materials avo kubva kune dzimwe nyika. Nyika idzi dzinenge dzichitarisira kwavari kuti vachange vachishandisa maUS dollars kuti kana marands kuti vatenge zvinhu zvavanofanira kutenga kubva kwavari. Tinoona zvakare kuti iyo yavari kutaura inonzi interchange auction. Interchange auction ndiyo ingadai ichitosungwa.
Nemhaka yeye muchidero amai Mutambasere, vanofanirwa kusungirwei?
Vanhu vari kushandisa interchange auction ndivo vangadai vachitosungwa nemhaka yekuti hurumende iri kutendera kuti vanhu ava vatenge maUS dollar nemari yakanyanyisa kuderedza, nemari inoita kuti nyika irasikirwe nemari. Interchange auction ndochinhu chavangadai vachitarisisa kuti sei kuinterchange auction maUS dollar ari kutengeswa nemari yakanyanyisa kudzikisa, nemari isingaratidzi kukosha kwakaita US dollar kana tiri muZimbabwe.
Sekuziva kwenyu, chii chavanga vachifanirwa kuita apa?
Zvinofanira kunge zvichiitwa neveFinancial Intelligence Unit. Chekutangisisa, zvinofanira zvinge zvichiitwa neMinister of Finance kutarisa interchange auction kuti interchange auction iyi isaramba ichitengesa maUS dollar nemutengo wakadzikisira. Chechipiri, kana kuti icho chinototangisisa kutarisa kuti sei muikonomi yeZimbabwe tiri kuramba tichisimbirira neZimbabwe dollar pamwe chete nemamwe makarenzi nekuti izvi ndizvo zvinoita kuti vanhu vange vachiti kana vabhadharwa nemazim dollar vomhanya kuti vanoichinja kupinda maUS dollar nekuti zim dollar pacharo harisisina kusimba imari yekuti inenge ichiderera value yacho zuva nezuva
chinofanira kugadziriswa munyika chii uye chii chiri kukonzera zvose izvi
chinhu chiri kuda kunyanyogadziriswa munyika yeZimbabwe mapolisi edu akanangana nezveupfumi hwenyika economic policy chekutangisisa zvinodiwa kuti tive necurrency imwe chete inoshandiswa kutenga kana kutengesa zvinhu muZimbabwe currency iyi inofanira kuva maUS dollars nenhau yekuti muZimbabwe kunyange ava vanogadzira zvinhu vanogadzira vachishandisa maraw materials anenge abva kune dzimwe nyika uku kunenge kuchida kuti vashandise maUS dollars zvazvakaita iko zvino humori hunonyanyouya apo pane vamwe vanenge vachikwanisa kutenga maUS dollar muinterchange auction vachimatenga nemari yakaderera asi vachizokwanisa zvakare kumatengesera voruzhinji nemari yavo chaiyo so ndinoona kuti dai vanga vachida kugadzirisa zvinhu vanhu vefinancial intelligence unit vatanga nekutarisisa chinhu chinonzi interchange auction vaona kuti chavhariswa kana kuti mutengo uri muinterchange auction mutengo unoratidza kukosha kwakafanira kweUS dollar
avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi muzvare Chennai Mutambasere vari parunhare kuBritain neStudio 7 hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende pamusoro penyaya iyi musangano wezvekushanduka kwemamiriro ekunze wechimakumi maviri nenomwe kana kuti 27th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change uri kuenderera mberi kuEgypt vatungamiri venyika vachikurudzirwa kuzadzikisa zvavakavimbisa vamwe vatungamiri vakataura pamusangano uyu vanosanganisira mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vaEmerson Mnangagwa nemunyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres nevamwe nyanzvi mune zvekushanduka kwemamiriro ekunze vaRussell Farai Rusere vanoti zviri nyore chose kudzidzisa vanhu pamusoro pekushata kuri kuita mamiriro ekunze vachiti hurumende yeZimbabwe inofanirwa kushanda nesimba panyaya iyi varusere vanoti Zimbabwe izere nyanzvi dzinogona kubatsira hurumende panyaya iyi vachikurudzira hurumende kuti iumbe homwe yekuita basa iri nokukurumidza
nyaya yekuchinja kuita mamiriro ekunze sezvekuita kunaya kwemvura kana kuti mapisiro akuita kunze zvinongoti hurumende yenyika yega yoga inofanira kubvumba kutoti izvi ndozvinhu zvavapo and hakuna munhu achauya kuzovabetsera ivo pachavo ivo vanofanira kuunganidza mari voona kutoti vangaite sei kutoti vakwanise kumaneja climate change kuchinja kuri kuita mamiriro ekunze
dzimwe nyika dzichiri kubudirira dziri kuda kupiwa mari vachiti ndiye kukanganiswa kuri kuitwa zvinhu neclimate change munoona sekuti zvinokodzera here izvi uye mari dzacho idzi dzinenge dzisokuona kwenyu dzingashandiswa sei
ndinoti the major contributor kana kuti vari kukonzera kutoti mamiriro ekunze achinje iChina ne United States of America but nyika idzodzo hadzimbofa dzakauya kwamuri dzokupa imari kutoti dai madai mani madai imimi pachenyu mofanira kutozvionera kutoti moita sei to contain the impacts of climate change they are real and zvinhu zvaakutoitika zvinhu hazi zvinhu zvokufungidzira kuti zvichaitika zviri kutoitika mazuva nezuva I think macyclones vakumaona ari kuwanda madroughts are very very frequent kana kuti aakuwanda madroughts the occurrence madroughts season after season saka tinotoona kutoti hurumende yega yega kana kuti nyika yega yega must put aside a fund put aside in its budgetary planning they must set aside funds for climate change disaster management.
Chikatwa ninyika kata se Zimbabwe pamsoro penyaya ze climate change.
Chautana ndonga utawa tu Zimbabwe mune ma a lot of experts in climate change who can help the government to manage climate change. And ninyika Zimbabwe just has to put people who can manage climate change into their positions. Chimweche chipiri ndechekuti the government of Zimbabwe must inofanira kuunganidza mari yekuona kutoti vanhu vangavabetsere kugadzirisa dambudziko iri rekuchinja kuriita mamiriro ekunze vangaite sei. They need to set up, I think, a climate change committee. There are a lot of experts vanogona kubetsera kuti Zimbabwe ikwanise kuona kutoti madambudziko anokonzerwa nekuchinja kuriita mamiriro ekunze tozvifambisa sei. Vanhu ivavo vanoda ku, let's say, capacitate them and also be taken into consideration. Izvezvi munyika yeZimbabwe kana tichitaura nayo climate change tinongotedzera kune zvikunoitika kune dzimwe nyika, but isusu pachedu hatizive kutoti what's very suitable for our context and very suitable for our economic conditions kutoti tomanaja sei climate change. Those simple muZimbabwe.
Ii kana kuri kutaura nomunhu ari kumusha mungamurakidza here kuti climate change pane zvayachinja zvayakonzera munyika? Chii chamunganhongedzera mukamutarisa?
Munhu ari kumusha ndomudzwa kutoti waisidyara chibage nguvai kana kuti mvura yaisinaya nguvai. Munhu ari kumusha anondiudza kutoti mvura yaisinaya kana kutoti kutanga kwanovhemba ainge aisa mbeu pasi. But izvezvi anondozva kutoti pamwe anoisa mbeu pasi musi wekisimusi kana kutoti kisimusi yatanga kana kuti yapfuura. Ndozvinoratidza kutoti mamiriro ekunze achinja. And izvozvo ndizvo vaona kudzidzisa kutoti zvino kana mvura yakusanaya nguva iyi toita sei. Tovaudzidzisa kutoti aiwa kana mvura ikasanaya kudai hatichatsvaga mbesa dzinoda nguva yakarebesa kutoti dzisvike. Takunotsvaga hatinoti mashort season varieties, mbesa dzedzi dzinoibva nguva nenguva pfupi pfupi. Ndozvinhu zvinofanira kuudzwa varimi vedu vari mumaruva.
Avo vange vari nyanzvi mune zvekushanduka kwemamiriro ekunze vaRussell Farai Rusere vari parunhare paUniversity of Witwatersrand kuSouth Africa neStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vanobvuma kuti vakapiwa purazi nezvikakarara zvemotikari zviviri nehurumende, asi vaMonzora vanoramba kuti izvi zvichakanganisa urongwa hwavo hwekuti vapikise zvinenge zvichiitwa nehurumende. Izvi zvakabudiswa nebepanhau repadandemutande reNewsHawks neZuro. Mukuzeya nyaya iyi takabata vaMonzora mbune.
Reganditange nenyaya dzemotokari idzi. Kutaurwa kuroitwa nyaya iyi iri kuita sekunge ndatanga kupiwa mota gore rino kana kuti ndapiwa mota iko zvino. Kwete, ini ndakaita senator muna 2018 tikapiwa motokari dzedu dzekuparliament semamwe mamembers of parliament ese. Then muna 2020 ndakahwina kuita president weMDC ndikabva ndaita leader of the opposition in parliament. Zvichireva kuti muna 2021 ndakapiwa zvimwe zviri pamusoro pezvinopiwa mamwe maMP.
Ndezvipi zvamonzora?
Kusanganisira motokari dzimwe pamusoro haizi imwe imbiri dzinopiwa pamusoro.
Saka mota dzamuri kuti makapiwa idzi iBenz neipi imwe yacho vamonzora?
Pano kuBenz nemota inonzi Land Cruiser. Zvichireva kuti off-road. Pano kuti off-road kwozoti Benz iyoyo kune mota inonzi Land Cruiser. Iyi mota iyi haisati yauya. Inyaya yokuti kana uri leader of the opposition parliament yese basa rako harizi reconstituency one unotenderera nyika yese.
Basa renyu nderei chaizvo? Mukanyatsotsanangura here ipapo?
Ini basa rangu ndereku-inspecta maprojects ari kuitwa nemamembers of parliament as opposition Zimbabwe yese. Saka tunopiwa motokari dzimwe dzekushandisa nekuti basa racho rakati wandei. Tiri pamusoro ipapo, leader weopposition muparliament akafanana na minister. Kana muchiona kana paine mapublic events, kwandinenge ndakagara kune maministers. Saka mabenefit emaministers anouya kuna leader of the opposition as well. Hakazi tokutanga kuti leader of the opposition apiwe mabenefits ari pamusoro pemamwe ma MPs.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Semuenzaniso, leader weopposition muNational Assembly, wa Gibson Banda, pawakanga vari member of parliament, tichangotanga MDC, wakapiwa mabenefits iwayo. Muzvare Tokozani Kupe muna 2018, tangobva kuelection iyoyo, wakapiwa mabenefits iwayo pamusoro pemabenefits anopiwa mamembers of parliament. Opposition leader of parliament in parliament ane status yakafanana na minister. Ndi minister saka hapana chitsva ipapo.
Ko panyaya yepraza apa makariwana sei vamunzoro?
Ndakatanga kuita zvefarming kunyanga muna 1998. Ndichipfuya makwai, ndichisupplya mahotera muZimbabwe muno. Ndaisupply mahotera akawanda vanosanganisira vana Trotberg, vana Montclair, vana Leopard Rock, mahotels mazhinji, ndichiita farming yemakwai 1998. Ndikaapplya land yangu muna 1998. Now, muri kuzviona kuti 1998 bato redu reMDC rangasakira tombofoma. Saka vanoda vanoenda kunoona application yandakaita 1998 ndichiri mudiki pane zvandaari izvi.
Asika bato reMDC raitiro rainge risingawirirane neurongwa hwemagoverevho aiitwa ivhu parakatorwa muna 2000 richiti zvinenge zvaiitwa zvakarerekera kubato reZANU PF chete.
MDC yakagara muna 2014 ikaita Congress yayo tina baba Morgan Tsvangirai. Pakabuda chisumbo chekuti land haizi yeZANU PF, mapurazi haasi yeZANU PF. Saka vanhu veopposition ngavatore mapurazi wose kutora kurikuita vanhu veruling party. Chisungo chakabva mucongress yeMDC. Ndirikukurudzira vechidiki kuti vaitewo zvekurima izvozvo. Kupurazi kwedu tiri kuita nyaya dzehuchi, tiri kugadzira huchi, tiri kuita trout fishing, tiri kuita zvinhu zvakati wandei zviri kupa mabasa vana vemunyanga munova mune purazi rangu.
Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Monzora vange vari parunhare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Bato reZimbabwe African People's Union kana kuti ZAPU rinoti radzinga kubva mubato iri vamwe vakuru vashanu vanoti vaStrike Mkandla, Matthew Sivanda, Ernest Ndlovu, Mildred Nkandla na Akim Nkala vachiti vakasarudza gwara rokuvhiringa bato iri. Mugwaro ratumirwa Studio 7 nemutungamiri weZapu vaSivangilizwe Nkomo rakasainwa nemutauriri webato iri vaMso Ndlovu. ZAPU inoti yakaedza kubatanidza vatsigiri vayo mushure mekongresi yavo asi vashanu ava vakasarudza kuzvidzinga mubato. Hatina kukwanisa kubata umwe wevashanu ava kuti tinzwe divi ravo. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti chitundu musere-musere chakatumirwa kuchadenga zvondo rapera ndechekubetsera Zimbabwe kuti ikunde zviri kunetsa munyaya dzezveupfumi. MuNewsday makare vaMnangagwa vanozivisa kuti vashandi vehurumende vachapiwa bonus inoita madhora mazana maviri ekuAmerica inonzi presidential bonus. Vamwe vachiti vaMnangagwa vari kuita izvi sekutsvaga rutsigiro musarudzo dzegore rinouya. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Ma makadiko pa studio 7 apo makadiko apo eh nanga chikumbira wo kumbo dza murume uyo anonzi mubhadu tapadza mubhadu kuti murume watinetsa mumbopowa mari yakambona zvakamboita seiko mari anopona zvari pfiyo yaita kuti ukande ruzhinji upenyu hwana wezimbabwe wese mutango unoda kwemari anopowa iwewo wambonyawo kuona zvakadiko mari anopowa iwewo ko kana usina zvokutaura wonyarare here ko kunyarara unobveyo kana usina zvokutaura kuenga wa kunonzi ata mbobata mutauriro wemapurisa but vanga vasiri vari nharembozha yavo tazobata nani vanenge vasina chekutaura zvavasiri vasingadaviri poni dzavo hakusi kuti vakapusa iwo unongotaura zvausingazivivo uri munhu akaita seikewo ndinotenda nemashoko andataura iwayo kuti achabatsirikana nawo
mamukazi mamukazi vashamara rivisi7 ndautaura zvenyaya yeviolence iri kuitika kuzimbabwe iyo ivo vaitezanipepa anenge achitumwaya achinorova vanhu vanombozviziva here kuti ngozi kana yava kuuya inobata iwewo muri une anything chauri kuwana chauri kubhadhara unobhadhara kuti urove munhu mangwana maelection opera worova hama yako zvinenge zvichibatsira chii hapana kwatiri kuenda sezimbabwe kana tichiri nepfungwa dzekungoti munhu akasapota patura anoda oro munhu akasapota patura anoda oro hapana kwatinenge tichienda tinenge tichitenderera panhu pamwe chete zvinhu zvinongoda kuti maelection aitwe murunyararo tovhota awina awina otonganyika
makadiko pastudio 7 apo nditaurewo nezvinoitika muparamendi namudhenda uyo ari kungoburitsa nhengo dzetriple c angopikupukana naye zvishoma buda panze paramendi haisi yako mudhenda paramendi ndeyekukweshana kwepfungwa vamiriri ava vakasarudzwa nevanhu havana kusarudzwa nevemudhenda zvinokashamadza kana iwewo wakudzinga munhu akasarudzwa nevanhu zvinotirwadza takamboona uyoyo ravhumomoyo uyo ari paanga ari speaker of parliament weposition handina kumboona kana one member of parliament yezanupf yakaburitswa muparliament ndo mucherechedzo wevatungamiriri veparliament vatinoda zvokungoti mutungamiriri wetriple c angopokana naye buda panze avapokana naye otodzinga dai parliament magadzirisa ipapo speaker of parliament haafani kupiwa simba rokungodzinga vanhu vaadira saizvozvo zvinotirwadza
mamukase mamukase pastudio 7 apo isusu tinosimba zvedu tiriko zvedu kuzimbabwe kumachonyoni uku rinonyeperana politiki dzemuzimbabwe kuti dzinodiwo kutorwa ngebhiro dzinotodawo chimbo mugotsi zvaari kutoita akomana chimbo mugotsi ndiyo kutopedza zvese ndikoti un iyono kupindira zvekunyeperano hanzi toimba namwari toimba namwari izvoka ekunyeperano izvi kutaurana mere zvatozvadatinapianaskala ndiyo chaiyo chaiyo ito chaio chaizve chimbo mugotsi nawakomana handi zvaanitoda ndikotoona kutoreea
chimwe nechimwe chine nguva hakuna munhu ungatonga asingazivi kuti hakuna munhu ungashandisa angaita mari pamba pake ane zvunhu agozikanga kuti une zvunhu agozikanga kuti une mota asi vana vake vasingagoni kudhiraivha mota zvakafana nezvizvizvi isu tiri vana vezimbabwe kune vanhu izvezvi vane ma 40 something years 30 something years asingazivi kutovhitsidhirwa mari pabhengi kuti mari inotogwa sei kuti ucheke balance inochekwa sei pabhengi nekadhi rako kune munhu asingazivi kana kadhi repabhengi harizivi nenyaya yezimbabwe kuti yeukoronyera huriko kumusoro kunana munangagwa ikoko hwekuzvidza ivo vanofunga ivo voga vanofunga kudya vanofunga kudya asi vasingafungiri vamwe vanhu vanovanoda mavhoti evanhu asi vanhu vacho havana zvavanovaitira saka zimbabwe kuti inake inoda njere haidi kuti tiite semapenzi ngatishandise fungwa mhani sevanhu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika Sangano remtambo wenavure English Premier League nezuro rakazivisa kuti mitambo yose yenavu ichambomiswa kusvika mwedzi unoya 26 zvita kuitira kuti mutambo wenavu wepasi vose weFIFA World Cup wapera. Mitambo yenavu yezvikwata zvose ichambomiswa pasi pose sezvo mutambo weWorld Cup uchitambwa mumwedzi yambudzi nazvita kana kuti November na December pachinambo chemwedzi ya June na July. Izvi zvinokonzerwa nekupisa kunoita nyika yeQatar uko kuchatambirwa 22 World Cup kutanga musi kusvondo rinouya. Tabata anofarira zvemutambo wenhabvu Brian Msekiwa kuti tinzwe zvizhinji.
World Cup tiri kufara zvikuru kuti nguva yacho yasvika World Cup. Yasvika where vanenge vachaudakuda kuona kuti nyanzvi yainogona kuenha kukunda dzimwe nyika ndeipi. As far as kuziva kuti ndeijana achatora right now zvaakunoedza because hapasina nyika iki. Saka hakuna kana nyika yekuti tingati iyi ndoichatora iyi ndoichatora but kune mahousehold names wagara ari takata sana Argentina, Brazil, Spain, France ndo vatinenge taungotiwo kune Belgium ndo vatinenge taungotiwo panyika idzi pamwe ndo pane ichawanika ichitora mukombe but maaccess achange akazara gore rino.
Takaona nezuro Premier League ichitaura kuti vachambomira mitambo kusvika nyaya yeWorld Cup yapera. Munoona sekuti vatambi ava vapiwa nguva yakakwana here yekuzorora vasati vatangidza mutambo uyu?
Nguva yekuzorora havana kupuwa nguva yekuzorora ende ndo zvimwe zvakari zvingosvikira kuti zvinokwanisa kuaffecta performance yemaplayers ende makada kuona dzimwe nyika dzakatangirwa naEngland vaiva maplayers ari very key angaifana kunge ari kuWorld Cup akatokuvara asikwanisa kuendako and also muchaona kuti even after World Cup kune mamaplayers achakuvara kuWorld Cup ikoko whereby they may not even return kumaleagues avo ekueurope vaina utano hwakanaka. Saka ndoona kunge World Cup kunge yauya nguva yein between mamatches but I think the reason why vazviita is because of the region where the World Cup is being played. Kama haona kwasa kuwana imwe nguva yakanaka yekuti vatambe because ukoko kunopisa saka ndosaka vatamba nguva inoi.
Kuafrica uku munotarisira kuti timu dziriko idzi dzichaitawo mashure avo sezvatakamboona dzimwe dzichizama kuita makore apfuuraya?
Ya, kuafrica ndikuona paine chance yekuti vanokwanisa kubudirira. I think muchaona paine two kana maafrican countries anokwanisa kusvika mumaquarter finals. Kune Senegal ndiyo imwe iri mugrupu iri musame gurupu think iri mugrupu B. Kwaita Tunisia iri mugrupu D. Kwaita Cameroon iri mugrupu G. Ghana gurupu H. Saka ndirikuona vachikwanisa kuqualifya to the next round. Ndizvona maybe two countries from the next round vachipinda mumaquarter finals. Ende zvaisati paita pekutanga kuti hapasina timu inonzi haigone kana kuti inovherewa. Each team ine machances ekuqualify. Zvino zvakungoenderana netactic strategy nezuva retimu iyoyo kuti is it going to be a good day for that team to qualify or to win.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemitambo yakasiyana-siyana Brian Msekiwa vari parunhare muMaryland muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera topotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti Zimbabwe inofanirwa kudzika nekutevedzera mitemo inobata zvekutengwa nekutengeswa kwemari yekunze. Zimbabwe inonzi ine nyanzvi zhinji dzinogona kuibatsira mukurwisa zvekushanduka kwemamiriro ekunze. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muna Chris Gande.